Kamitiswa kusada kuchat. After that vakanorambo avatadza umona sadza. Life yacho haizi fei. Vanhu vauda kuti ndifei. Kana magaiza kunditsoma vauda kuti ndityei. Pageto pari kupisa. Chamba chiri kupiswa. Mafesi ari kudyiswa. Girl child iri kudyiwa. Tatove two scapegoat. Mweya tsvena kuita hope. Ronda kuita kunge job. Kuna chesa kudi zvemadraws. Two scapegoat zviri kunetsa. Vanhu vari kumhanya apa vese vari kunetsa. Nguva yekutongwa pachi iri kusvika. Havachazoitwa ende zvichanakidza. Two scapegoat zviri kunetsa. Vanhu vari kumhanya apa vese vari kunetsa. Nguva yekutongwa pachi iri kusvika. Havachazoitwa ende zvichanakidza.
Two scapegoat. Pese panda shika ndinongo nzindaba. Wataitembo ndivo vakati samugaba. Life yacho tese tiri kungo nyora sama. Pasara one step closer. Panda go find mandu kudoza. Mung madiri vakati tota. Tungwe wano zakati pota. Kungo baiza vandi posta. Kugara ndiri pachuti roster.
Tatove two scapegoat. Mweya tsvena kuita hope. Ronda kuita kunge job. Kuna chesa kudi zvemadraws. Two scapegoat zviri kunetsa. Vanhu vari kumhanya apa vese vari kunetsa. Nguva yekutongwa pachi iri kusvika. Havachazoitwa ende zvichanakidza. Two scapegoat zviri kunetsa. Vanhu vari kumhanya apa vese vari kunetsa. Nguva yekutongwa pachi iri kusvika. Havachazoitwa ende zvichanakidza.